manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 24/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidza kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvivhotera vamunangagwa vati totomirira isu pano vaZanu-PF takati 75% and above.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji nezvemazuva vachakwanisa kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti veruzhinji vachange vachizotanga kutarisa mazita avo kuti ari mugwaro revavhoti here kana kuti voters roll uye kuti akanyorwa nemazvo here. Izvi zvinonzi zvichaitika kutanga nemugovera svondo rino. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chaburiswa nekomisheni iyi veruzhinji vanonzi vane mukana wekutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kwemazuva mashanu chete kubva nemugovera 27 chivabvu kusvika nechitatu 27 chivabvu kubva nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru munzvimbo dzavachazenge vachivhotera. ZEC inotiwo veruzhinji vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti star 265 hash panhare mbozha dzavo voisa nhamba dzavo dzechitupa nemazita avo kuti vakwanise kuona kuti mazita avo arimo here mugwaro iri kana kuti kwete. Mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile slaigwana vatitaure nevanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukomisheni yavo vajustin manyau asi vamanyau vanga vasati vadzoka kwatiri nemhinduro pamibvunzo yatavatumira. Mumwe akanyoresa kuvhota vamunyaradzi ngandini vati zvakakosha kuti veruzhinji vatarise mazita avo kuti vasazowanikwa vasiri mugwaro revavhoti musi uchavhotwa.
Haini nezemuvhoti munhu achavhota musarudzo dziri kuuya idzi ndinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti tione kuti mazita edu arimo here tive neshuwa assurance yekuti tichanovhota zvechokwadi ende zita rangu ririmo muvhoters roll zvakakosha izvozvo.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti vagadzirira sarudzo zvakakwana nokudaro vanokurudzira nhengo dzavo kuti dzinotarisa mazita adzo mugwaro revavhoti iri.
Acharohwa neX kungovhota ende vamunangagwa vakatidzidza kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvivhotera vamunangagwa vati totomirira isu pano vaZANU-PF takati 75% and above 75% and above for the president.
Vakafano bata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vati
kubvira muna May 2022 kusvika pari zvino iye zvinezvi hatisati tamboona voters roll. Kana voters roll rakasevenzeswa padelimitation yemaconstituency nemaward boundaries hatina kugara tamboiona iyoyo. Saka zvine zvizvi zvinoita kuti izvo tichitanga kufungidzira kuti pane chikiribidi chiri kuitwa chokukurudzira vatsigiri vedu vese kana kuti maZimbabweans ese zvavo kuti vaende kumainspection centers.
Asi mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati ZEC yakurumidza kutsenga ichada sezvo nyaya yemiganhu ichashandiswa musarudzo dziri kuuya iri nyaya ichiri mumatare edzimhosva.
Isu sebato tichiri panyaya yemiganhu yemaconstituents nemawards kuti haina kuitwa nemazvo. Saka kana taku inspector voters roll ye miganu yatisingazive tinenge tichiti tiri kuitei. Ngaitaure zvayo zvano kuti ichawina ne 75% nekuti ndivo voga vanoziva kuti miganu yakamira sei. Zviri pachena kuti confidence yavo yekuti vachahwina haisi pamutemo, haisi pachokwadi. Vanoziva chikiribiri chavachaita kuti vange vachibudirira musarudzo dziri kutevera idzodzi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varasho kuti mukundu vati
vanoziva ivo kuti vakati vanhu uyai mungotarisa izvi, munhu ari kungonangana pane zita rake chete, haasi kunotarisa zvakawanda, haasi kuongorora kuti pane vanhu vasingagare munzvimbo here, vakaiswa mudunhu kana kuti muconstituency imwe, hapana kuongorora kuti pane vashakabvu here vachirimo muvoters roll. Saka kuti vanhu vauye vatarise mazita avo mugwaro rekuvhota revoters roll hazvibatsire.
Veruzhinji vachine mukana wekunyoresa sevavhoti musarudzo dziri kuuya, asi vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva resarudzo nemutungamiriri wenyika kuti vanyorese sevavhoti. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu uye vakati vachazivisa zuva racho munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nekugara zvakanaka kwevakarwa hondo yerusununguko, amai vopa muchinguri kashiri vakabatana nemamwe makurukota, vatevedzeri vemakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemasangano akazvimirira vasangana muHarare nhasi sekomiti inorwisana nekushandiswa kwezvinodhaka yeNational Committee on Drug and Substance Abuse. Musangano uyu wanga uri wekuziya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Chinangwa chemusangano uyu chinonzi chachiri chekutsvaga nzira dzekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka iro rinonzi riri kuramba richikura munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata varongi vemusangano uyu sezvo vanga vachiri mumisangano panguva iyotanga tichienda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti matanho api ariri kutora kubatsira vane dambudziko iri. Asi mapurisa anonzi ari kuenderera mberi nekusunga vanotora zvinodhaka pamwe nevanozvitengesa senzira yekuderedza dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona drugs ndiyo iri kutokanganisa pfungwa yatakatarisa vechidi, asi tikangobata nyaya yemadrugs chete tikaisa maawareness campaign tisina kubata tiri kukonzera kuti vana vafunde madrugs, handitingi kuti tinenge taita justice to the case. Asi tinofanira kugara pasi tomboona kuita tsvakurudzo kuona kuti tiri kukonzera kuti vana vapinde mukutora zvinodhaka.
Chii makatarisa imi chamunoona sekuti ndo chiri kukonzera kuti nyakanyaka dzese idzi dziwande dzikure munyika kudai?
Pane nyaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vaidaro. Imwe yenyaya dzacho ndeyekuti vana, you know, mahuman beings social beings, inoda kuva nethat sense yekuti ndiri kuita meaningful participation in my society kana kumunyika mangu. But ifaindi kuti vana vechidiki vakawanda vakatopedza choro, hapana kwaari kukwana izvinhu decision making kuzviti zviri kuitirwa. Saka vakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in, hakuna mabasa, hapana development yekuti oraiti zvakuti ngobasa chiivo chakuda kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari, hakuna izvozvo. Saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway vobva vatora zvinodhaka.
Chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi?
Inini ndirikuziva kuti hurumende ichakwanisa kuita maprogram maybe the province kana the district kuti vana vechidiki ndevapi vane zvavari kuita kuti vanofunga kuti zvinogona kubatsira, because ichokwadi vana vanenge vanawo isisi we are community level, we interact nevana vakasiyana siyana. Unotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari akawana mukana akawana that is sponsor anogona kuita zvinhu zvakakura maefort ese wati achicomplimenta government program, but no one is recognizing them. Hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana. Vamwe vacho vanototi tinotosvikira kuvakuru kumavakuru vamaministries, but havasi kutipa mukana wachona.
Saka muri kuona sekuti mapurisa neve mutemo vacho varimowo mazviri here?
Mapurisa anogona kunge pamwe vachipoto kumuhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo nekuti havana control over it. So at the end of the day vanhu vanoziva kunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacho nevanoinfluence.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe vari kwaRusape naIvan Zininga veStudio 7. Vatori venhau vekambani yeZim Papers nhasi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una kuti mihoro yavo haichakwana uyewo kuti havana zvekushandisa zvakakwana kuti varambe vachiita basa ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo vatori venhau kubazi rekambani kuvulawayo vati zvave kuvaremera kuti varambe vachishanda nekuti mihoro yavo haichakwana uye havana zvekushandisa zvakakwana. Pamusoro pezvo vanoshanda nguva dzakareba dzisingaenderani nemihoro yavanotambira. Kunyange hazvo gwaro renyunyuto ranyorwa nevari kuvulawayo vatori venhau vese vekambani vati havasi kupara uye vange vakatarisirwa kutanga kusaenda kubasa nhasi vachiti havana chekufambisa. Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Perfect Shomani uyo audza Studio 7 kuti sangano rake ratambirawo gwaro renyuto iri akakurudzira kuti Zim Papers igadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvakakosha kuti vashandi vedu vasange vachishandiswa kunge nhapwa. Vanofanira kuti vashande vachiwana mari dzavo dzemihoro dzinovagutsawo ndokuti basa racho rifambe zvakanaka.
Aenderera mberi achiti haisi Zim Papers chete isiri kubhadhara mihoro inokwana asi kuti makambani ese munyika uye inyaya inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Idambudziko ratinofanira kuti senyika tinge tichigadzirisa kuitira kuti vashandi vedu zvekare vadzokere pachinano chekuva vanhu vanoremekedzeka munharaunda dzatinogara.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe National Editors Forum Njavulo Ncube audza Studio 7 kuti makambani anofanira kubhadhara mihoro inofadza kuti vatori venhau vasazoite zvokutora choko muhomwe kana kuti mabrai.
Kana vasingapiwi mari iri right chaita profit vokukumbira kuti vapiwe mari yavo.
Vatori venhau veZim Papers havana kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa nhasi sezvo vakuru vakuru vekambani kubva kumuzinda wayo muHarare vaenda kumapazi ayo ese kuvulawayo Star FM nemamwe kuti vanotaura nevashandi. Kusvika panguva dzekumafoo masikati anhasi vamwe vakuru vakuru vekambani vabva kuHarare vange vachiri mumusangano nevashandi kuvulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZim Papers amai Pauline Matanda sezvo vati vange vari mumusangano. Pari zvino mushandi wepasi anonzi ari kutambiriswa zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti 200,000 Zim dollars asi Shomwani audza Studio 7 kuti izvi zvarambwa nevakuru vakuru vekambani yeZim Papers pamusangano wavaita navo. Shomwani anoti vakuru vakuru veZim Papers vavaudza kuti vashandi vange vari kuwedzerwa mari dzemuhoro yavo mwedzi wega wega pamwedzi mitatu yapfuura asi achiti vange vasati vapiwa magwaro anoratidza kuti vashandi ava vanotambira mari dzakadini pataenda pamhepo. Vashandi veZim Papers vanoti vanoda kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye kuti muhoro wepasi utangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $550 pamwedzi. Kana izvi zvikatadza vanoti vanoda kuti chimwe chikamu chemuhoro wavo chiuye ari madhora ekuAmerica uye kuti kambani ivape makuponi ekutengesa chikapu kana kuti grocery vouchers pamwe nezvipambiso zvekuendesa kubasa. Zim Papers ine vatori venhau vanodarika mazana matatu vanoshanda kumapepanhau nemaredhiyo neterevhizheni yayo yeZTN. Mapepanhau ayo anosanganisira Herald, Sunday Mail, Chronicle, Sunday News, H Metro, Kwaedza neB Metro uye maredhiyo ayo anoti Star FM, Diamond neCapital. Vashandi ava vanotiwo kana zvichemo zvikasagadziriswa rwendo runo vachazviendesa kubazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti rizvisvitse kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemheta makumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mheta makumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemheta makumbo. Vebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mheta makumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi, nekuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zveutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa muSenegal, Ousmane Sonko, pamhosva yari kupomerwa yekubata chibharo kwambomiswa nhasi muchuchisi achikurudzira kuti Sonko apiwe mutongo wemakore gumi kugara mujeri. Sonko anoti kutongwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekukanganisa kukwikwidza kwake pachigaro chemutungamiri wenyika. Gavhuna vedunhu reFlorida muAmerica vaRon DeSantis vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano enhau anoti gavhuna vebato reRepublican ava vachazivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kukwikwidza muhurukuro yavachaita padande mutande nemukuru vari zvakare muridzi weTwitter vaElon Musk.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rekupedza dambudziko rinosangana nemadzimai anenge akakuvara nhengo dzavo dzesikarudzi panguva yekusununguka zvinozokonzera kuti varase mvura netsvina chero nguva reobstetric fistula day. Madzimai ane dambudziko iri anoti ari kurarama upenyu hwakaomarara. Kuti tinzwe zvizhinji, tonzwa kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura pamusangano wekudzidzisa vatori venhau pamusoro pedambudziko iri muHarare nezuro, chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vakatsanangura kuti dambudziko iri chii uye rinokonzerwa nei.
Iburi rinowanikwa panhengo inobuda nemwana richisanganiswa nedzimwe nhengo dzakakomberedza nhengo inobuda nemwana. Saka panenge paita kukuvara kunoitika kana mudzimai ari kuzvara mwana wake. Saka kukuvara kunoitika uku hunge mwana ari muhombe kana kuti mai vacho vadiki kana kuti mwana anonoka kubuda. Paanononoka kubuda panozopisira paita kakukuvara, kwaita kakuora, kwaita buri rinoita kuti weti izoramba ichibuda kana kuti tsvina irambe ichibuda.
Vakaenderera mberi vachiti dambudziko iri rinonyanyira kumaruwa kudarika mumadhorobha.
Vamwe sezvandataura havanyoresi, vamwewo havana wokuenda kuchikoro, havazive zvazvakakoshera, vamwewo vanenge vachigara kure nezvipatara.
Mumwe mudzimai amai Tendai Chimanya vekuBechnaf Bridge, avo vakararama nedambudziko iri kwemakore gumi nemaviri, vanoti kuita dambudziko iri kufuratirwa nevadzimu.
Ndichingofamba kudai yaiyerera, ndakasvika pakutenga matauri nina tenji akawanda. Na iti kanandaa kwendoa pane wangu, nishandika ziyazi. Waishuka, ufa watu itama uwe maroni. Ekutete ano daje kurata, na kasuka pakuti parufu, andisha enzi. Pasechi, andisha enzi.
Amai chimanya vakazora kwapachena pasi peurongwa wehurumende dambudziko richibva rapera. Ana chiremba vanokurudzira kuti kana mudzimai achinge aita dambudziko iri aite makore maviri asina kuita pamuviri uye atarisire kuzobatsirwa mwana nenzira yekuchekwa dumbu kana kuti operation kana azofunga kuita mwana. Mumwe womudzimai akaita chirwere ichi muzvari Nora Botman vanoti nekutya kusekwa madzimai mazhinji ari kutamburira mudzimba.
I feel compelled kubatsira mwakadzi because I know there are people like me vasinga kwanise kushiya nevanhu. Mumwe munhu anenge achingofunga kuti ndatore mari yenzasi at the end of my life notongona munhu akuitwa from society not knowing kuti asangana ne the same thing ichochibati wekutaura naye hana.
Hurumende yeZimbabwe iri kurapa dambudziko iri pachena muzvipatara zvinoti Morgenstern nemashoko kumasvingo, Chidamoyo nekwamutambara mudunhu reManicaland pamwe chete nepachinoi provincial hospital. Asi kurapwa uku kunoitwa kamwe chete pamwedzi mitatu kuchitarisirwa kurapwa vanhu vanosvika zana nemakumi masere. Asiwo kuti munhu arapwe nenyanzvi dzinoshanda dzakazvimirira anogona kubhadhara mari yekuAmerica iri pakati pemadhora zviuru zviviri kusvika pamadhora zviuru zvishanu. Mupepeti webepanhau rezveutano reHealth Times Michael Gwarisa aive pamusangano waNezuro anoti vatori venhau vane basa guru rekupa veruzhinji dzidziso pamusoro pedambudziko reobstetric fistula.
Basa redu kuti tishambadze kuti vane dambudziko iri vanorapwa kupi. Zvakare sevatori venhau ibasa redu kuti titaure nezvedambudziko iri tiudze vanhu kuti hakusi kuguma kweupenyu. Munhu ane dambudziko iri anokwanisa kuwana rubatsiro.
Vamwe chiremba uye vari nyanzvi inoshanda nemadzimai ane chirwere ichi vachishanda mubazi rezveutano Dr. Mervin Venge vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kupedza dambudziko iri.
Tofanira kuingiriza ana mukoti vedu, tofanira kuingiriza zvipatara kuti zvinge zviri padhuze nevanhu, tofanira kueducata even the community itself kuti ano ngatinyoresei handi ngatizvarire kupi kuzvipatara, ngatiendei ikoko paunongonzwa kurwadziwa rather than kuzouya late.
Kunyange bazi rezveutano risina kukwanisa kudoma vanhu vanogona kunge vaine dambudziko iri munyika, sezvo pasati pamboitwa ongororo iyi, vanhu varapwa pachena nehurumende kubva mugore ra2015 vanonzi vanoraudzira mazana mapfumbamwe. Bazi iri rinofungidzirawo kuti madzimai akawanda anogona kunge aine dambudziko iri asi vasingabudi pachena nekuda kwekushaya zivo pamusoro paro. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri pasi rese vangangosvika mamiriyoni maviri. Sangano reUnited Nations rinoti pane urongwa hwekupedza dambudziko iri panosvika gore ra2030 uhwo hwave nemakore makumi maviri hwaparurwa uye rinokurudzira kuti pasungwe dzisimbe kuitira kuzadzisa shuviro iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kunzwa zviri kubva kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Mushure mekupedza makore akawanda vari munyika iyi, vamwe vari kuzvipira kudzokera kumusha panopera kushanda magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP, vanoti vari kukuya nyemba nemusana vachiti havana pekutangira. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kudzokera kumusha ava vakamanikidzwa kutora dano iri nekuda kwechidziviso chehurumende South Africa chekuti yave kumisa kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP mushure memakore gumi nemaviri. Muna 2021 hurumende South Africa yakasarudza kusamudzira magwaro aya ndokupa vanhu zana nemakumi masere zvuru vane maZEP aya kusvika musi wa31 zvita gore rakapera kuti vange vagadzirisa ugaro hwavo munyika iyi. Kukundikana kwavo vodzokera kumusha. Asi hurumende iyi yakazowedzera upenyu hwemagwaro aya nemwedzi mitanhatu kusvika kumusi wa31 gore rino unove kupera kwemwedzi unouya. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri pamagwaro aya zviri kuzvipira kudzokera kumusha rePolitness Foundation namai Polite Mbowa vanoti namo iri kusangana nevanhu ava ndechikwepa chaiyo.
Ndivavo vanhu ivavo vatiri kuti ngavawane rubetsero rwe mari dzemabhazi even nemafood parcels mastartup aids unotowana kuti zvishoma zvatinazvo zvinobvutidzanwa padistribution inoitwa nebhutsu. Saka votoona kuti pane need yekuti vanhu ivavava vangodi kuenda kumusha vasina chavakabata.
Vanoti sangano ravo riri kukumbira rubatsiro rwechikafu, magumbeze, mari kana chii zvacho chingabatsira vanhu panguva ino yechando, sezvo ruzhinji rwanga rwuri pasi pechirongwa cheZEP rwuri kutarisirwa kudzoka kumusha kubva kupera kwemwedzi uno.
kana kuinde mapato biiti social welfare vana kemfed nevamwewo vane vachibetserawo vana vane vabereki vanenge vasina mari dzokuvaendesa kuchikoro vabatsirike kana kuti nzvimbo here dzinonetsa kuti vana vadzokere muzvikoro.
Amai Maud Mdara, avo vairarama nekutengesa muguta reJohannesburg, vaudza Studio 7 kuti vakazvikandama mukanwa meshumba nekutora danho rekudzokera kumarondera kumisha kwavo.
Zvimbo izvozvi parizvino ndiri kuita musika, asi unongoona kuti kutengesa kwacho kwakaoma. Bhozi mabhondi aya atinenge tichitengesa zvinhu zviri less than dhora ma200 bhondi ma150 bhondi. Bhondi racho ringochinjewo zvizijei. Saka unongo uchingoona kuti ilosi ndopaunongo uchidotarisira zvechikafu zvekuti vanhu vadye.
Vachitsigira mashoko amai Mudhara, amai Esnat Sengwene vanotiwo vari kushaya mari yekuti vatange bhizinesi rekutengesa pamusika kuti vakwanise kuriritira mhuri kana vodzokera kumusha.
Chandakaona chinonyanya kuoma bhizinesi kuZimbabwe, kana usina chekuita, usina pekutangira, haukwanise kurarama. Since kunyika kwedu kusina mabasa, iye zvinezvi mabasa ari kwedu, mabasa ekuzviitira. Kuandiri inini ndakaona ndisina capital yekutanga zvandaida kuita. Nzvimbo yandogara kumareserve Mondoro. Pandakasevhaya ndakaona hangu ndichikwanisa kuita project yehuku dzemazai, mabrela, dzechiboyi, uyezve daenda handine mvura ndaiita gardening nekuti area yandinogara inotinetsei muriwo.
Kunyangazvo ruzhinji ruri kuti hakuna rubatsiro ruri kupiwa vanhu nehurumende. Mumiriri weZimbabwe muJohannesburg vaEric Phiri vati Zimbabwe haisi kuzorasa vana vayo.
Tichamuita kuti tiwane patinosangana South Africa neZimbabwe nevana vedu vese, zvinhu zvichienderera mberi.
Ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupererwa nemvumo yekugara munyika iyi pasi pemagwaro ezep zvinoti hazvizi kuzodzokera kumusha kunyange zvinhu zvakaoma sei muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe inonzi iri kubatsirwa nesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mukuronga kuti vanenge vazvipira kudzokera kumusha vangatakurwa sei uye vanosvikira kupi vachidyei. Amai Nyamande Pangeti vakati zvavari kuwana kune vari kuda kudzokera kumusha ndezvekuti vazhinji vavo vari kuda rubatsiro rwekuti vana vavo vawane nzvimbo dzezvikoro, pekugara, zvekudya nezvimwe zvakakosha zvekuti munhu atange ruvara, sezvo vazhinji vevanhu ava vakabuda munyika kare zvekuti havachina pavangatipawo pekusvikira. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manera anhasi tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro riri kucherechedzwa mangwana 25 Chivabvu panguva iyo mudunhu reAfrica muchinzi hamuna kugadzikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji vachange vachida kuenda kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti revoters roll nemazuva achange achiitwa izvi. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZimbabwe Newspapers Group kana kuti Zim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sangana kweza kusitwa mtwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
Na i-voter inspection day izolo iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Nxa i-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency be-campaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezimphepha ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage kulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yizimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpapers ezigoqela intathele zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuzakwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo ole-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawo amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjwele bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela ababafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukukhethweni singala i-voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule-polling station eyodwa. So kungabe kuyenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi be-check-a amabizo abo ku-voters roll, ikakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale ukukhangelwe. Bakufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitations okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe ama-ward kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule akade ukuyo eyakuqala kumbe i-ward okanye i-constituency. Yikho kufanele uqale
ukhangele ukuqala kungaka bekisiswa udaba olwe voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le Citizens Coalition for Change, unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ukubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office sikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezekhe kade iziyenza ezedelimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
Hayi, voter inspection lebizulo iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigner. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezekhi kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo, loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimphephazi sezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuchiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatha lezindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho lisithathaniswa nelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli izindaba zeStudio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yezimpapers unkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngizwa kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Emhlanganisweni yezimpapers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yezimpapers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcinelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kuzima lokho kwenzakale ezimpapers azisebenzi intathele izindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho bese ngingakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba lobo sisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintatheli zindaba
omela inhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eyoung journalists association yoja uLeopold Mnende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentatheli zindaba eZimbabwe hatshi ezimpapers kuphela
okwenzakala ezimpapers kuyafana nje ndawo zonke amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intatheli zindaba kufuze zihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho abafundelayo umsebenzi athi esiwathi ngama-intern abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter labavele bekhona ama-senior kwaziwe ukuthi bahola malini
iintatheli zindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe 200,000 zimdollars okungamadola emelika aphansi kwalikhulu zona zifuna ukuba ikholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele melika 550 US dollars zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili 200 US dollars isuka kukhulu 100 US dollars abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona i-housing allowance intatheli zindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings AMH le-Associated Newspaper Zimbabwe zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe 100,000 RTGS okungamadola emelika aphansi kwekhulu 70 US dollars ukunyanga ezisanda kwedlula kubotshwa intatheli zindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawe 24 noTenda Imunengwa owe-ZBC befethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni ngimele 227 ngiseharare ngimlodolo zindlovu
ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo asikuzweni kungxoxo uSandekile Mhlanga weStudio 7. Ayiqhubelo nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Yamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Hayi umhlangano wethu siwuyenze kuhle sihlangene nabazali they came in numbers babule numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma ngecurriculum review. Thina njengabathina sesiyithathe ama-discussions angikhona ngoba tekule mbuzo phele ebiphephethe ngakudala so iyadesile zabazali akuzijimpono yabo eke sirekhoda amadebe okuhlangano. Mosi imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngifeze nale yakuqala e-curriculum review abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni especially ku-component yekhana.
Njengoba khona ngapho lisemaphandleni balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kanethi abakwanisi ukuyela esabhazi data iyadura akuna magesi esikolo so ezizobekise ukuthi bezilongela amagesi so kuba nzima plus imali esiphayo ukuthi umntana azaseje amakomponenti ayekunye vele imakhala abebesi noma kuthena atingithi kwenze ngemali so bathi amakuyakuyazedula plus abanye abantwana baselo abakancedisayo ukuthi-ke kwezinye izinto ezokwenza ikhala babeziyela kulololwazi kakhulu
kodwa babuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwana
hayi bazamile sebile kubuya abazali ngokuthi bazohlanganela laba ebebesiza ngokuthi izolo kube bengalikhabalisa ngoba bekufanele pay iphi njengoba ngalida angiyisengela simini but namhlabanenga ngani basukele babuye
kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla kuyini elikutshelwe nguhulumeni
ora imbono leso njengothathe esikhulekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngama-cluster then isiyihlanganiswa ngama-district then isiya ku-province I think from there sokuyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-review bona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangikhona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyeneyo
Long Nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebelele North wabekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esebuvi Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa. Wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu. Njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza uNkosazana Magodonga Mahlango.
Ukuphuma kwezikhiyo la abadlwengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawo kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekungeni umsebenzi kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo sele ngani ngoba nxa kusenziwa i-amnesty ukuxolela abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-direct ayarepa alawola akangeni kungena lawa amanye anganeni so lawa nima bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile isigqibela kungakapheli bona sephumule ngithi awuxolele enje kubanika ingqondo bani nalaba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlwengula baleyise bathi umuntu engaxolelwa ukudlwengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale zingaxolelwa i-amnesty khangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho so umthetho wawulandela ezimbabwe sesingakhe zimbabwe zine-rule of law kune-excitement maybe yokuthi ona kuya kuma-elections kokho ngukuvula abantu nje wathiwa mhlawumbe kelesini
Vathi kukhitshwe abantu asebekhulile. Kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9. Kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlwengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka enganani okay singasikhangela i-victim especially ma umuntu ovele emnanyeni ezengulwa ngumuntu obudala and wabheje 1 year lapho I think umwena abantu sihlokome kuhluke lokuhlungisiswa kwantu abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlwengula angikuphume after 7 months kumele basichazele ukuthi abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo ukhona nje oyekekithileyo akuzwa ngobe lokuhlizisisa baphenge ukuvulela abantu nje baphone kanjalo nje ngoba leli vula i-asonto ekuthiwa into 1 year
ayi siyakhetha iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlwengule sikhangele icala sikhangele iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni la macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
ekuqiniseni ukuthi eZimbabwe siyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyayibeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza lokhu singathi i-transcending i-international community ukuthi khona ukuthiwa eZimbabwe kube mthetho lo lalo ngoba iZimbabwe ngakhangela singakhangela i-marriage act ikhangele ama-elitals marriage imithetho yonke ebhekele abantwana ngezocansini ikhona yonke le i-can literally kick ungaqhethuza le ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona ukuqambe lokhu kumele kukhona kodwa aku-implement akusebenzi
uNkosazana Magodo Ngamahlango yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza yisikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe kubika uThuso Khumalo
ugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethe somlando wokuhlukuluza lokwephula amalungelo oluntu elizweni omunye wabebetshengisela labo mnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha lokusa emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kufanelekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isaziko kwamanje. So siyaphila in the spirit of uOR Tambo, uMandela nakomagama Jongojara abalela lawo mazwe awusaziko ukuthi sikesicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lokusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe especially laba abaphume ku-investigation ye-gold mine bonke bayi-involved baboshwa bangeniswe ekhona so that they can answer for their crimes. Abantwana bethu baseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu i-self-interest yamapolitics.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzane uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi kunzima ukuthi kuthele iZimbabwe kubantu yiwo amase yiwo kanje asinasendi isela kuthi ibambe elinye isela hayi lobabela.
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008 inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla lolu dlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe negunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivule labantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthi kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi ngoba kuvele kuboshwe umuntu kuba khona kufuneka kube khona izinsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi uma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondiso kaza lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Thoni Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa legqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBrithani kwele Australia la kwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSeula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe ngiyabasiza.
Yes, ngathi uqaseni umsebenzi wona lo owenzayo khona manje.
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply, be-apply ngamafomu outside home affairs, abantu besa-fill amafomu. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezi zinto zokuthi uma sekumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule. Abazi ukuthi kumele baphendule kanjani ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele ligcwalise or likukhompyutha njengokwamanje ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ukuthi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona lama-permit e-VGP abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-applywa kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benze ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay uma ufuna ukuhamba uye ba i-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, le nto le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isingisi.
Mnumzana Velempini Ndlovu liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulivestock sikhangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.